Vachitaura pamusangano waitwa nevakuru vekanzuro yeguta iri nhasi mamutare pamuzinda weQueenshall. Vagari ava vati vanosuwiswa zvikuru nekuti kanzuro iyi haisi kuita mabasa zvinovagutsa. VaDavid Mutambirwa, mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano revagari reMutare Residence and Ratepayers Association. VaMutambirwa vaudza Studio 7 nhasi kuti kanzuro iri kutora mari kuvanhu mwedzi wega wega asi haisi kuita mabasa ayo zvakafanira.
Maringe ne motikari dzinotakura dzinofamba muno mamutare dzakati wandei kudarika mari inozouya ichibva kuzinara. Zinara yakatora mari kubva kuma local authorities ichimva yakukolekta iyo, asi mari yainozodzora kukanzuro yake inoita mari shoma zvekuti kanzuro iri kutadza kugadzira roti zvekuti murodhi dzinobva dzazara makomba. Chimwe zvichataurika ndechekuti council haina mameters ari kufamba. Saka zvozvo haisina mameters ari kufamba, vari kungoestimeta. Mavamwe vagari vari kushoshoshaiwa mvura, vari kungoona mabhills akafanana nevari kuwana mvura. Saka vanhu vari kutsutsumwa naizvozvo. Zvozoti zvekune dzimwe nzvimbo dzakaita sekuna Nadanga Mvura nekuna Nahobos kuri kuita dambudziko rekuti kune madrainage akazara mvura, ari kukolekta mvura, ari kuzoita kuti mudibride mamosquito, vanhu vorumwa nemamosquito.
Vamwewo vange vari pamusangano wanhasi ndeambuya Plaxidis Nyika vemumusha wePalmerston Mamutare. Ambuya ava vanochema nekusachengetedzeka kwavo seshirikadzi vachiti kanzuro haizi kucheka sora munharaunda, izvo vanoti zvinopinza vagari munjodzi yemabhinya uye mbavha dzinowana pekuhwanda.
Ini chitemo chendiinacho chendiri kudotanga zviro ndakauya zobhadhara imwidot for 32 years. Kambani yaishandira murume wangu yakaso disappear kare Mutare Board and Paper Mills. Hakuna bill row yarakadai. Tachipinda umo ndakafara mwedzi wapera umo kwaya makabvise yemachembere. Ndikati zvakundoramba zvichida. Ndiri kusvika zvikaza inda yekuti yemachembere haisati yabviswa. Saka ndobvisa sei ndisikazivi kuti ndiri kubvisirwe marei. Dai mwatibatsira. Inini ndiri Palmerston. Ndiri kudhuze ne Stream High, Girls High, Londo, paigara sekuraya kumabhinya. Kudai ndiri ndega kudai. Kwakuye kondichema here ndafa. Ndaona apo pakachekerwe zvakanaka. Zvinobva zvataura kuti tiri kusvike munzvimba yaanhu.
Vamunashe Makoni vanochemawo nenyaya yekushungurudzwa nemapurisa ekanzuro avanoti anowanza uori achitorera nyangwe vakwegura vanonzi havabvisi mari yekupaka dzimotokari muguta.
Ndopaka wrongly bichana, kungoti wrongly bichana yonzi $30 then uyo onzi $30 I think pari unfair chipopatarisa ipapo. Then sasini ya citizen tikati haisaini $30 yenyipai pa akaunti yangu. Handifungi kuti zvine problem.
VaPatrick Jakata vanorarama neurema vachitaurawo pamusangano uyu vati kanzuro haizi kugadzirisa nzvimbo dzinoshanyirwa nevazhinji kuti dzinge dzichipindwawo naivo nevamwe vakaita saivo vanoshandisa mawiricheya.
Bepa rangu remvura rakauya raMachi zvezvika rakatochajwa mariani yaApril bozino zvakaitika. Last time ndakanobhadhara mvura bepa ranga riri 51,000 ndikabhadhara 50,000 handitika risiti acho ndinayo panapa. Zvikanzi parisiti panyorwa kunzi chii wane chikwereti che34,000. Ndikati aiwazvi chaipo ndata chikwereti che1,000 chikwere bhozi yanga iri 51 ndabhadhira chii 50. Zvikanzi iyoyo yatomariyani yatomari yaMachi apa tatiri munani tatiri muna February. Zvikanzi wakuchaja in advance. Ndikati zvakatanga riniko izvozvo? Zvikanzi handozvo wakutoita panapa ipo paCivic Center. Then ishu yechitwo ndeyekuwehousing. Handizivi kuti vane simba here kumaplans emapublic buildings like mtown.
Amaitindai Mutero vachipawo pfungwa dzavo vanoti nguva zhinji vekanzuro havagadziri nzvimbo dzekuti vanhu vatandarire dzakaita senhandare kumisha inogara veruzhinji vachingogovera masitendi edzimba chete.
Magiraundi agadzirwa nekuti vana dzimwe nguva tinondova tikowo kuti vari kuita zvemadrug asi vari kushaya zvimwe zvacho kwekutambira. Vandalization ndambozi vangu ichitaurwa asi mamwe acho magiraundi haachaiti. Tikaenda pa boys club bai pakanaka mazuva acho egari Asi izvozvi izvi hapachatarisiki. Kuti ndoko taiswera isu. Takabarirwa musagoto. Deni tine pazimu.
Vakafano bata chigaro chemukuru anova nezvedzimba mukanzuri yemutare amaivimba isowa vanoti nyaya yenzvimbo dzekutandarira iri pabhajeti yeguta yegore rino yekuvandudza dziripo uye kuvaka nekugadzira dzimwe kuitira kupedza matambudziko aya.
Asi zvisinei tinokumbira regerero for any inconveniences that could konzeresa kututadzisa kupfuura vanhu vachisa mabarriers. Parameter wo yepayovhu is budgeted for and works are even underway. Pakatocherwa foundation ne footing yakatoiswa yekuti paiswe parameter wo inovhara zviri musimetari. Ngakuenda kuma sporting facilities yekusakubva atarwa nezvavo. Macommunal sporting facilities yekusakubva are budgeted for. And this week pakatoitwa ma site visits nema contractors who want to renovate and refurbish those sporting facilities. Moving on to
mumwe mukuru kukanzura anoona nezvekufambiswa kumabasa kumapurisa eguta iri vatakunda nyamandi vanoti kushungurudzwa kwevagari nemapurisa avo kunopera chete kana vachinge vamhangara uye vasiya tsika yekubvisa choko muhomwe.
Maishi zivanhu vari kutora mari ukaenda kumapurisa ukaro iri nyaya yebribery ukaenda mupa mari kuti anditire something unosungwa misi muziva bribery. So in most cases not a complaint. Ari kuyatora mari every day nekuti ndiri kuisa gas station pano. Tosvika totora munhu wedu handiti mushandi tauleta hearing. Iye kuti hanekuti ndaripota akasaka ndakuoperata mhara akapasina license. Toti aiwa zvimukumu. Magari mamusina license ka. Asi tinongoidi? Tinongoida. Munhu anomba ati haumboi nanjaku. Ndafungwa ndichaoperata mhara nekuti ndaita witness. Handiti. So you find kuti kana munhu most times ma witness anonetsa kuwana. Bozi yato benefit arilizwa ka. Want you have no evidence. Kwete kuti munhu anosvika nhasi ozongopona netechnicality yekuti mawitness haachadi. Most of these people mamotarists are passers by. Anga chinda Mozambique, anga chinda kuwarara. Haana nguva yekuzodzoka kuti
vakafanobata chigaro chamabharani weguta remutare vaBlessing Chafesuka. Vanoti kusatakurwa kwemarara munguva yapfuura yange iri nyaya yekushomika kwedzimotokari dzinoita basa iri. Vaenderera mberi vachiti kushomika kwemvura kuvamwe vagari vemuguta inyaya yekuputika kuri kuitika kupombidza vene nguva dzakachererwa idzo dzoda kutsiviwa neitsva. Mune imwewo nyaya vagari vachitaura pamusangano webazi rezvemitemo kutongwa kwedzimosva pamwe nemabasa eparamende vakurudzira kuti pave nemutemo unotongera rufu vose vanenge vabatwa nemhosva youori sezvo vachiurayawo nyika nevagari vayo nemabasa iwayo. Vebazi iri vange vari muguta nhasi vachida kunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pemutongo werufu kune vanenge vabatwa nemhosva yekuuraya. Vamwe vapa pfungwa dzavo pamusangano uyu vanoti deno mutongo werufu uyu ukabviswa vaponda vachitongerwa kugara mujeri upenyu hwavo hwose. Vamwe vachiti deno pakave nemutemo wechivanhu wekungoripirana chete sezvaishiitwa makare. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.